is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo ndira 17 2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Chikwata chePeople First chinoumba komiti yekutanga kunze kwenyika kuUnited Kingdom. Sangano revarairidzi rezimuta rinoti varairidzi vari kushanda zvavo asi vaine kunyuta nekusaziva pamire hurumende panyaya yemabhonasi avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Kunyange hazvo chikwata chePeople First chisati chabuda pachena kuti chiri kuparurwa sebato riini, nhengo dzechikwata ichi kuUnited Kingdom dzakatoumba komiti ichafanobata matomu mudunhu iri. Vakafanobata chigaro chekomiti iyi vaJoshua Chigwangwa vanoti vakaona zvakakosha kuti vape mukana kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika wekuti vapindewo mune zvemafambisirwo ezvinhu mukutongwa kwenyika yavo kuburikidza nekuumba makomiti munyika dzakasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi yakambenge yapindwa naPongwe ichangobva mukuumbwa, izvo zvakasiya paduku kuti iparare, asi vachigwangwa vanoti vakagadzirisa zvose zvainetsa. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Chiripo ndechekuti takataura nevakuru vari kuHarare vakatipa mvumo yekuti tikwanise kuunganidza vanhu titaure nezve project ye People First kuti iri kufamba sei, zviri kuzoitika kuzoita kuti kwanise kufomowa bato re People First. Saka nokudaro takatanga kurishambadzira tichiudza vanhu vese vari muno vatinoziva muUK, taingoyuza maportals akawanda vana Facebook and word of mouth and zvingo platform that no sangana neva Zimbabweans. Saka nokudaro takakwanisa kuti tiumbe kuti tiite interim structure yekuti inokwanisa kuti ifambaise basa iroro. I think takaita take off smoothly as a small group, but by demand yanga ichibva kuma Zimbabweans takatanga kuona kuti vanhu vatori nenzara vane nyota varida kuti kumusha kuchinje.
Pane mashoko akabudawo mazuva apera ya madande mutande ekuti chikwata chenyu chamakaumba ichocho chatoparara chisati chamboita mwedzi. Mungajekesa here kuti ichokwadi here mashoko aya?
Zvandingatange kutsanangura panyaya idzodzo ndezvekuti patakatanga kuti tichiorganizana pachedu kuti anokwanisa kuita zvipinde zvipi, because takatarisa mafambiro atiri kuita ne People First Project takaona kuti vanhu vatiri kutarisa kunge tichizokwikwidzana navo ZANU-PF, MDC, vanhu vanga vagara vatorimo mupolitics. Saka vanhu vatichaisa kuti vakwanise kunge vachiorganiza maportfolios atine taisa vanofanira kunge vaine masimba neunjere hwekuti vakwanise kumitsidzana nevanhu ivavo. Saka organizer na pachedu tichiti anokwanisa kunge achimira pachinzvimbo ichi achikwanisa kukukidza zvine kwanisa kuti tibudirire ndinengi uenda pakati kune vamwe vasina kufara nazvo saka ndo zvakaita kuti paive nekusataura kwakanaka
saka tingati mava nekugadzikana here mubato menyu
pari zvino ndingakwanisa kukutaurirai ndakasununguka kuti tava vanhu vari kubudirira kumberi tine vamwe vatanhi chikurukura navo war veterans vanga vachitiudzawo kuti zvakati hatina kunatsojekesa zvakamira sei saka tanga tichiita mameeting nemagroups ese and we are continuing to do izvozvo tichikurukura zvakare nevari kuHarare
vakafanobata chigaro chasa chigaro wechikwata chepeople first mudunhu reunited kingdom vajoshua chigwangwa vari parunhare kuhertfordshire kubritain kwakare rimwe sangano revarayiridzi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta rinoti varayiridzi vakatanga zvavo basa kotoro ino asi vane kunyunyuta kukuru nenyaya yekusaziva kuti vanowana mari dzavo dzemabhonasi dzavakavimbiswa nehurumende riini mutungamiri wezimta varichard gundani vanoti kunyange hazvo vari kumbosangana nehurumende pano nepapo haisi kuda kuzvipira kuti ichapa vashandi vayo mari idzi riini ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
varayiridzi vakawanda zvikuru sei nhengo dzezimbabwe teachers association yatinotungamirira hongu vari kokumabasa vane kunyunyuta kwakakura zvikuru kuti kosei zvakazofamba sei kuti horidhay yese yakapera tatanga gore idzva rajanuary bhonasi nanhasi haisati yambadaro zvambofamba seiko kuti mtora wedu hurumende atibate saizvozvo saka kunyunyuta uku nekukadzika uku kuri kutokanganisa mabatiro ebasa munoziva rimubasa rokurayiridza ibasa rinoda kuti munhu aite hana yake yakagadzikana aite achiziva kuti vake vana vaende kuchikora adzidzise achiziva kuti iye wacho adya vana vadya zvikwereti zvabhadhara saka pane kushungurudzika kwakanyanya
saka sesangano rezimuta mune matanho amuri kuronga kutora here pakunyunyuta kwenhengo dzenyu ikoko
iko zvino tatarisira kuti iite ungano yevatungamiriri vanobva kumaprovhinsi nevekunational kuti pamwe chete timbokumbirawo utungamiriri hwenyika kuti vedue ndo matambudziko ari kwayo pamwe su tanga tichingotaura tiri vaviri tiri vatatu vamboonawo vachinzwawo mashoko anobva kuvatungamiriri vari padyo nevanhu vachinzwisisa kuti zvinhu zvakambomira sei saka umbowe ihwohwo tinotenda kuti huchibva kuzasi kuvatungamiriri vekuzasi hunobatsira chaizvo kuti utungamiriri hwedu employer wedu anova iye hurumende anzwisise kuti vanhu vabatikana sei nenyaya idzodzi
mati magara hiri pasi navo kuti munzwe udivira wehurumende panyaya yemabhonasi iyoyi
takagara navo pasi svondirapfuura vakatsinidzira kuti aiwa bhonasi rato rinouya ndivo nemuromo wavo kuti bhonasi rinodi rinouya zvinodisu tamira pakuti sevarayiridzi rinouya rini
tingazoona here zvichisvitsa pakuti nhengo dzenyu dziramwe mabasa
chinoitika panyaya dzakadai kunenge kusiri kuramwa mabasa vanhu vanenge vatotadza vasisina chauviri chokuti basa racho riitika handisi munozviona ndo pazvinenge zvatosvika kuti hauna kudya vako vana havasi kuenda kuchikoro haukwanisi kuti uwane mari yekuenda kuchikoro kwacho saka zvinosvika pakuti vanhu vega vangotadza zvisiri zvokuti vanhu vavaramwa mabasa zvakangodairiki asi kuti vanhu vanongosvika pakutadza kuti chauviri chacho chinodiwa kuti ndiende handina
avanga vari mutungamiri wezimta varichard gundani vari parunare nestudio 7 mutungamiri wezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vanoti chirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth ndicho chakakonzeresa kuti varimi vazhinji vatadze kufambisa mombe dzavo kubva kunzvimbo dzisina mafuro kuenda kumatunhu achine mafuro vachabikwa vanoti vanokurudzira varimi vari kumatunhu ane dambudziko remafuro emombe kuti vatengese dzimwe pane kurasikirwa kana dzichinge dzafa dzoga ngatinzwei hurukuro yataita navo
isu tevarimi chokutanga chatikafunga kare tanzwa kuti mwaka uno hauna kumira zvakanaka tanga takakumbira kuti mombe dzibvumirwe kubva ikoko dzichienda kunzvimbo inonzi dzistoking varimi vanga vakakumbira kuti tsagirewo vanokwanisa kuti vatenge mombe kuitwe dhitoki kuri kuti mombe dzishoma. Asi ndokusanganawo nedambudziko rekuti nzvimbo idzodzo dzine chirwere chemahwanda, kuti mombe dzibve ikoko dzichienda kune dzimwe nzvimbo dzisina idzi dzakutoparadzira chirwere munyika yese. Saka takazoona kuti mhinduro iri papa kutoendesa chikafu kune mombe dzacho kwadziriko.
Ko, nyayawo yekunzi varimi vanga vachimbokurudzirwa kunzi vatengese zvipfuyo zvavo kuti zvidzikire, asi vazhinji vairamba vakabatira vaakurasikirwa nezvipfuyo, zvii zvamungaudzawo varimi?
Ndisandaudza varimi, ndida kupindura ipapo ndiziti dambudziko randataura remahwanda iri rekuten mouse ndodambudziko guru. Mombe dzaitenderwa kutengeswa chete kunzvimbo idzodzo dzinefuten mouse, imombe dzainzi dziri kuenda kudirect for slaughter, dziri kutengwa nevanouraya mombe dzokuuraya chete. Saka dzimwe mombe dzatinadzo varimi hadzina kukodzera kuti dzinganourawa nekuti dzinge dzisina kunge dzine nyama yakanaka. Ndo chizhinji chakakonzeresa icho. Vashomawo vakangoramba vakabatirira mombe dzichakanaka. Aiwa, tinodiwa varimi, kana manzwa kuti mwaka hwana wamuya zvakanaka, tengesai mombe dzichakanaka, muona mutengo uchakanaka, motenga chikafu chokuchengetedza dzamasara nadzo. Pano kuti dzese dzizofa tenge tatorasikirwa zvakanyanya.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemutambi wenhabvu aive nemukurumbira zvikuru achitambira chikwata cheDynamos uye ari captain wechikwata ichi, Murape Murape. Iko zvino Murape Murape ave kushanda nevechidiki achidzidzisa zvenhabvu pachikoro cheHeritage kuBorodale. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7, Murape. Aiwa, kuno kuri nani zvako. Ko, iko zvino pane vechidiki here wavari kudzidzisawo iyo nyaya yenhabvu iyi?
Yeah, varipo vari kusenza navo vana vepachikoro kaHeritage nevari musarounding Borodale area.
Saka paakadhemi penyu munotora vasikana nevakomana vese?
Yes, kutora vasikana nevakomana vese.
Pane zvimwe zvikwata here zvepamusoro zvamuri kushanda nazvo kana zvekunze?
Takatanga October 2015. Saka tachiri nyuwani akaine zvitwedza kutiwo malinks nevanhu vatikambotamba navo bhora kutara kuti vange vachitibatsiro like ezvinezvi tiri incontact nana Kaitano Tembo vari kusupersport South Africa and kuna Butler Masango ari kuitawo futi zvedevelopmental kusouth Africa ikoko, ane inonzi Elite Football coaching yavari kuita ikoko. So ndo maguys andiri in touch navo. So this year, I think April, this coming April ndopachaitawo our first tour nechikoro yekuenda nevana.
Ko, vanenge vachida kubatsira ezvi zvamunoda rubatsiro kunyanya?
So far rubatsiro ratachida kuita ratingade kunyanya kuwana riripo in terms of equipment. Usually kunokuti tichishandisa magopos mahombe mwana ofisi anikasi red for my junior satida ma goalpost madiko anoenderana ne age group ne zenisa mabhora mabibs makons maybe even all uniforms kana zvikwanisika.
Saka mungati mune vana vakawanda zvakadii pari zvino?
Pari zvino kubva pana October patatika register tatine vana about 16 epatirikuitira paHeritage kupane boarding school. Saka we have vamwe vana vari kuenrola from the boarding school vachikwanisa kujoina, so we expect the number to increase.
Tiri kunzwawo kuti muri kushanda nevana nherera, muri kushanda navo sei?
Ya vana vati kushanda navo senherera takaenda tandatanga project yepaHeritage pamadezi andikaregedza andikangosiyiswa bhora panda andisina zvinhu zvandaiita. Saka ndipo pandakatanga kuita pfungwa idzodzo kuti apati kana bhora richitibata kudai so what more kune vana vari kumaorphanages vasina vanhu vari kuita se vanombovaonawo. So I just ndakangozviitawo on myself kuti no ngatitange tikatanga academy ndofamba topota ndichifamba mahome ndinotsvaga talent yevana vanogona. Then kana ndawana vana vanogona vaivai Varenga chikona ndokwanisa kumendezo kuDynamo mwe ndokwanisa kumendewo kuCapes kana kuma companies bozi vazhinji vacho paunosvika ma 18 years vana ruma orphanages hapana vanobva vangoburitswa mahome izvino nokwacho vabatsira havachaita follow up yekuti ko mwana waya achicha akuiti so ndaka approach upenyu hutsva children's home nechiedza children's home ndo vanhu vandikanotaura navo takakurirana takatanga kuita magames edu then totraina vanawo then maweekends tokwanisa kuita maactivities yekuti vanotamba magames pachezvavo oro toorganize magames nemajuniors anana Dynamos nana Capes for them kuti ova bhozi havana mukana wekunyatsobuda maorphanages mavo vachinokwanisa kutamba bhora saka so far tine vana about 3 vatikakwanisa kubatsira from maorphanages yaya one from Chiedza akanojoina Ruhagana ziri kudivision 1 then vamwe 2 vari kuenda kutongogara kuchi team yemasoja vakatowanawo mabasa saka vana vanokwasvika ma 18 years ndokubatsirika kwavo kwavanoita saka ndo zvandiroedza kudzidzisa vana izvozvo kuti vana ruma ofainzi dai zvaikwanisika vabatsirikawo kuti even masportsmen akaita senio vane masports avanogona bhozi havasi vese vanogona bhora vamwe vanekachigona vamwe vanogona chesi chaivo bhozi vane vamwe andikatoona andogona chesi nezvisingaite but mwana mudiki anenge ane 19 years anokwanisa kubatsirika vamwe vanekachigonawo zvana basketball volleyball wana but izini changu chandikuita kuti kutora vese even webasketball wacho wechii kuti aiwa ngatiye titambe tese then maskills ako iwewo anozokwanisa unokwanisawo kuzotipateni chifamba imomo unoonawo vanoenderana nezvaunoita se nezvaunoita izvozvo okwanisawo kujoinawo club kana kubvunzabvunzawo vamwe vacho kungonotawo down kuti chaunonyaya kugona chii then matinofambawo tichivabvunzirawo tumaclubs masocial clubs kuti vakwanise kujoina imomo kerea yake abatsirike kuzoona kuzoendawo mberi kana kuti owanawo basa through kutambawo volleyball through kutamba bhora
aiwa tinokutenda zvikuru murape nekupinda muchirongwa chedu
aiwa ndinotendawo nekundisa pachirongwa chenyu nekutaurawo nemi it's a blessing thank you very much
manga makateerera kune aimbova mutambi wenhabvu ane mukurumbira zvakanyanya achitambira chikwata cheDynamos uye ari captain murape muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanhaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya hanokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc
hapana chandotadza asi ine nderekusafa zuva nezuva inini ndichishanda dita rechebuda njekuweza makata kuti pamwe ini ndingawane chekutya dai manditiura mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuva nezuva inini ndichipema hapane shamwari inozodisema dai manditiura mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuva nezuva inini ndichipema hapane shamwari inozodisema oh god bless me son no man cares dai mani tumira zenyungiros zvadzandi pukuta yangu misos nekuti ndire kusafa kunge ndakapara ngosi hapana chandotadza asi ine ndire kusafa dziripo hama dzondikandira hakata kuti muupenyu ndisheya chekubata ikita rechibuda ndichekuiza makata dai mani tiuya mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuva nezuva inini ndichipema hapane shamwari inozodisema dai mani tiuya mutoro unorema ungava upenyu here wekuchema zuva nezuva inini ndichipema hapane shamwari inozodisema upenyu hwangu hwakazara iro rima nzira dzandofamba dzakazara neminzwa dzondiremera ndiri ndingakani ndima vanhu vanochiva dai ndaenda kumarinda
mutoro unorema kambo kubva kune chikomana chechidiki ngoni mahlambana tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare chikwata chepeople first chinoumba komiti yekutanga kunze kwenyika kuunited kingdom sangano revarayiridzi rezimuta rinoti varayiridzi vari kushanda zvavo asi vaine kunyunyuta nekusaziva pamire hurumende panyaya yemabhonasi avo tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc